This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7, nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7, umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu kurume 11, 2016. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
City of Gweru zvinongotaridza izvo kuti pane chinangwa chokuda kuita subvert court order yatakawana masvondo maviri matatu apfuura.
Bato reMDCT rinoshora kusungwa kwameya veguta reGweru vaHamutendi Kombai.
Hurumende kana da kusuwa ine chikwereti chayo ine 20 years asi iwo kana kusuwa hurumende isiri mapurisa i3 years saka nderimwe remakore muchanzwa futi kuti zvabvondoka vamwe taakuti aiwaka imi munozvipira 20 years vamwe muchivapa 3 years.
Dare repamusoro rinoti chimwe chikamu chepolice act chekuendesa mapurisa kumatare chinotyora bumbiro remitemo. Nhengo yeexecutive yezifa vaedza ikasina uyo. Vanoti vanogona kuenda kumatare kana zifa ikasavapa umbo wairi kuti inawo wekuti vakaita zvouori vachida kutengesa mitambo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Meya weguta reGweru vaHamutendi Kombai pamwe nevakambomiswa basa semunyori mukuru weguta iri vaDaniel Matau ava vakasungwa nezuro vanonzi vachiri muhusungwa sezvo mapurisa asina kuda kuvaendesa kudare redzimosva nhasi sezvanga zvakatarisirwa. Vaviri ava vakasungwa nezuro vachipomerwa mhosva yekusashandisa nemazvo maofisi avo pamwe nekushandisa mari yekanzuru zvisizvo. Rimwe remagweta ari kumirira vaviri ava vaBrian Dube vanoti mapurisa aramba kuisa vasungwa ava mumaoko emagweta avo kunyange hazvo pasina umbo hunoratidza kuti vaviri ava vakapara mhosva dzavari kupomerwa. Kusungwa kwavakombai navamatau kunotevera mutongo wakapiwa nedare repamusoro kuulawa yemwedzi wapera wekuti gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaSevia Kasukwere vadzosere makanzura gumi nemumwe kusanganisira vakombai ava vakanga vamisa mabasa. Kunyanga hazvo paine mutongo wedare repamusoro uyu hurumende inonzi haina matanho ayati yatora yekuti vadzoserwe pamabasa avo. Ngatinzwei hurukuro yataita navaDube pamusoro penyaya iyi.
Chandingangotaura pabudiso kuti meya naTown Clerk vakavharidza nemaallegations anonzi ecriminal abuse of office. Tisingazivi kuti mumangare wachona ndiani kuti zviri kubva papi nekuti parizvino hatisati taane zvakazara isinatirwa kuti mapurisa ari kutizinza vari kutaura vari kuzvivamupi.
Tinonzwa kuti vari kupomerwa mhosva yekushandisa mari ingapfuura $100,000 pamwe nekupanawo mastendi nezvimwe zvakadaro. Ndo zviri kutaurwa here nemapurisa?
Hatisati tanyatirwa zvakadzika but hatina mari dzakadaro dzingadai dzakadzira. Kana chiri pamashandiro ekanzura hapana panobata meya mani. Meya havabati mari yekanzura, havana responsibility rebetunu chemari. But chandingangoritaura chete ndechekuti kupomerwa kwemhosva uku kwakangouya mushure mekunge meya nemamwe makandira aurahwine nyaya yavo zvakanaka kuhigh court and hurumende tinoona sekuti yakandopira embarazi neoutcome yekuhigh court saka vari vangotsvaga kusvibisa ione kunyadzisa meya vadziva vaye kuti vakadziya kucourt kanyaya dzavo dzemamuso dzavanga vachida kuzama kuita kuti vatore kanzuro yeGweru nechitinda kubva mumaoko ameya nemakandira akaparidzwa nevanhu.
Saka vari kutarisirwa kuenda kumatare edzimosva riini?
Kumatare edzimosva tiri kutarisira kuti zvikada mangwana tinogona kukwanisa kuenda kumatare edzimosva kuti nyaya yekudai.
saka pari zvino vari pi vakachengetedzwa kupi?
Pari zvino vakachengetedzwa kupi very central police station.
Vanga vari va Brian Dube vanove gweta riri kumirira mai veguta reGweru vaMutendi Kombai pamwe nevaive munyore mukuru wekanzuro vaDaniel Matau vari parunare muGweru neStudio 7. Zvichakadaro bato reMDCT rashora zvikuru kusungwa kwevarume vaviri ava richiti zvine chekuita nezvematongerwo enyika. Tabata mutauriri webato iri Vaobet Gutu.
Zvatiri kunyanyonyunyuta nazvo jonga ndezvekuti kusungwa kwavakombai nekusungwa kwatown clerk weCity of Gweru zvinongotaridza izvo kuti pane chinangwa chokuda kuti sitaura muchirungu vanotivo kuita subvert court order yatakawana masvondo maviri matatu apfuura kuhigh court kuBulawayo apo Honorable Justice Francis Bere vakapa order yekuti mayor councillor Mutendi Kombai nemamwe makanzera avo vari gumi nemumwe 11 ngavadzokere pabasa nokuti kudzingwa kwavakanga vaitwa nasevhi akasukuere kwanga kuri kunze kwemutemo. Saka isu yedu hatidi kuti tinganzi tinozenge tiri kuda kupindira pane kuti mapurisa vanosungirei vanhu vanoferefetere chinyaya, asi zvangotaridza izvo kuti dei kuri kuti pane mhosva chaiyo yakaparwa navakombai nevamwe vavo. Handifungi kuti vaimbomira kuti order yehigh court ivepo vasati vasungwa.
Asika vagutu, tinonzwa kuti varume ava vari kupomerwa mhosva yekusashandisa nemazvo masimba avainawo mumahofisi avo.
Nhema dziri kutaurwa dzokuti vatangirai vakabhadharirwa nemari dzekanzuro yeGweru inhema dzokuda kusvibisa mutungamiri wedu nokuti hapana zvinhu zvakaita saizvozvo zvakamboitika.
Mutauriri weMDCT Vaobet Gutu vari parunare muHarare neStudio 7. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vatendai biti avo vanotungamirawo bato rePeople's Democratic Party vanoti vari kufara kuti mutongi wedare repamusoro akati chikamu 70 chemutemo wePolice Act chinoti munhu anotyorerwa kodzero dzake nemapurisa ane mwedzi mitanhatu chete yekumhangara nyaya yake auye achisi pamutemo. Mukuseya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vabiti.
Mukatarisani muZimbabwe, the biggest perpetrator, gandanga guru, dinya guru, estate, inosangasa mapurisa, maCIO, nemauto. Zvochizoreva kuti vanhu kana tada kuvaendesa kumatare manje, kamutema aka kechipurisa police act, kanobva tati huisa nyaya yako in 6 months. So pese paunongoti kumupurisa sa, vanobva vati 6 months. Sa, 6 months, vanhu vongoluza nyaya nika 6 months. Even mujudgment imomo, Justice Sanga vanotosaita nyaya dziri kutoruzwa including dzimwe dza 2015 dzakaruzwa nekamutemo ikakaka. So ndoda kupa kutenda mutongi wa Justice Sanga.
Saka izvi zvinenge zvaakureva kuti dare reparamende rinenge rotara nguva here kuti munhu akwanise kuenda kumatare, zvinenge zvofamba sei?
Mabaya dede nemukanzi. Justice Sanga vakangoti mutemo uyu hauite, havana kuzotaura kuti time period inoita ndeipi. Zvotoreva kuti parliament ndo yakufanira kuchizotaura kuti i3 years here kana kuti 12 years. But ipapa apa futi ndichitopafunga even 3 years iri muprescription act section 14 yakatoshata because hurumende kana da kusuwa ine chikwereti chai ine 20 years, asi iwo kana kusuwa hurumende isiri mapurisa i3 years. Saka nerimwe remakore muchanzwa futi kuti zvabvondoka, vamwe taakuti aiwaka imi munozvipirei 20 years, vamwe muchivapa 3 years.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vatendai biti avo vanotungamirawo bato rePeople's Democratic Party vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Vanhu vanomwe nhasi vamiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuendesa vanhu munhapwa kuKuwait kana kuti human trafficking. Vanhu ava vari kupomerwa mhosva yekutyora chikamu 3 cheTrafficking in Persons Act Chapter 925. Vanhumwe ava vanonzi vanga vachinyepera kuti vane kambani inokwanisa kutsvagira vanhu mabasa ekushanda kumahotera kuKuwait Asi vanhu vacho kana vaenda ikoko voshanda mudzimba senhapwa kwemaawa akawanda vasina kuzorora. Vakasungwa ava ndi Lucia Chibayambuya, Lawrence Chibayambuya, Faith Magora, Josephine Gondo, Tonderai Gondwa, Fadzai Nyandoro na Edgar Gora. Bato rinopikisa MDCT riri kushora zvibvumirano pakati peInternational Monetary Fund nehurumende yeZimbabwe richiti pane zvinhu zvakawanda zvisiri kuitwa pachena. IMF yanga ine chikwata chayo changa chiita hurukuro nevakuru muhurumende nevemabhizimusi muZimbabwe uye chapedza misangano yacho nhasi. Misangano iyi yanga yakanangana nekuti IMF yoshanda sei neZimbabwe mukumutsiridza upfumi. MDCT mashoko ayo kuvatori venhau yati IMF inofanira kuona kuti Zimbabwe yaisa mitemo inopa kuti upfumi hwenyika waita zviri nani uye kodzero dzevanhu munyika nezvemabhizimusi dzaremekedzwa. Bato iri rinoti IMF iri kungoti Zimbabwe iri kusaisa zvinodiwa asi zviri pachena kuti hapana chiri kuwandudzwa nehurumende. Masangano emunyika anoona nezvekuchengetwa kwemhuka anoti ari kuda kuunganidza mari inosvika zviuru makumi mashanu zvemadhora kuti vagadzire waya yemagetsi inokomberedza nzvimbo inorasirwa marara kuVictoria Falls. Izvi zviri kuda kuitwa kuti mhuka dzakaita senzou, makudo uye mapere dzisafe mushure mekudya mapurasitiki anenge arasirwa panzvimbo iyi. Vanoshanda neEnvironment Africa amai Charlene Hewart vanoti nzou nomwe dzakatofa mushure mekudya mapepa. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAngola vaJose Eduardo dos Santos, mutungamiri wenyika yeAfrica akatonga kwemakora akawanda kudarika vamwe wose, vati panopera temu yavo muna 2018 havasi kuzokwikwidza zvakare. VaDos Santos vakataura mashoko aya kubato ravo reMPLA muLuanda neZuro vachiti vave kuenda pamudyandigere. Mudzimai wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Michelle Obama vaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaGeorge W. Bush nemudzimai wavo Laura Bush amai Hillary Clinton ndevamwe vari kuCalifornia parufu rwaamai Nancy Reagan. Amai Reagan vaive mudzimai wemutungamiri wenyika yeAmerica vaRonald Reagan. Amai Reagan vachavigwa pedyo nemurume wavo kuCalifornia kwavari kuchemerwa. Bato reRepublican Party neZuro rakaita gakava kana kuti debate rekutsvaga rutsigiro kuti ndiani achamirira bato iri musarudzo dzemutungamiri wenyika muna mbudzi. Nyaya dzakataurwa dzinosanganisa dzevanopfurikidza mwero vechitendero chechiIslam kudyidzana nedzimwe nyika nezvimwe. Vasara vari kukwikwidzana ishoroma vaDonald Trump, Senator Marco Rubio, Senator Ted Cruz uye Governor vaJohn Kasich. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Vechidiki vakawanda mumatunhu akawanda munyika vanoti vari kufara zvikuru nekubatsirwa kwavari kuitwa nesangano reInternational Labour Organization kana kuti ILO mukuita mabasa emaoko avanoti ava kupa chouviri panguva yomabasa ari kunetsa munyika. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vakaudza nyika yose pavaitsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemuna 2013 kuti vachaita kuti pawanikwe mabasa anodarika mamiriyoni maviri, asi dzimwe sarudzo dzave kutosvika pasina chinobatika chati chavepo. Muzvare Johana Mamombe, avo vakadzidza paUniversity of Zimbabwe, vanoti zvavakanga vakatarisira muupenyu hwavo pavaienda kuchikoro hapana kana chimwe chete chiri kubuda sezvo achiti mabasa haasi kuwanikwa. Muzvare Mamombe vanoti vari kuwana mabasa mazhinji vana kana kuti hama dzevakuru vakuru muhurumende.
Hurumende ngaizive kuti kana takutaura zvekuti ministry tabvisa bhachi rekunge remapato takutaura zveministry of youth, tikutaura muyouth wese wechidiki wese whether munhu iyeye ari kubva kubato ripi zvaro.
Mumwe wechidiki asiri kushanda vaphilip Jongwe vanoti chimwe chinovarwadzawo inyaya yekuti hurumende haisi kukoshesa nyaya yekuisa mari yakawanda munyaya yedzidzo.
Hurumende tinoda kuirayira mukati mezera nhasi kudai yarega kaunwa kaipa sokudaro yaita zvinhu zvakafanira zvinobatanidza mhuri yezimbabwe kuti budirwe uye.
Tariro Senderai uyo anoshanda nesangano rinoshanda rakazvimirira richiona nezvekusimudzirwa kwevechidiki reorganizing Zimbabwe ari kunyunyutawo nerekuti hurumende haisi kusendeka parutivi mari yakawanda muzvirongwa zvine chekuita nekusimudzirwa kwevechidiki. Gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vakapa bazi rinoona nezvevechidiki mamiriyoni 10 emadhora yakanangana nezvirongwa zvekusimudzirwa kwevechidiki mubhajeti regore rino.
Pamasocial issues anotacha isusu vechidiki especially panyaya yeunemployment and job creation nothing was talked about, if anything they are vague.
Vaobeistole avo vaimbova mumwe wevatungamiriri vesangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU vanoti hurumende yava Mugabe haina chido nekuvandudza upenyu hwevechidiki munyika.
Hurumende yemuZimbabwe hainei nevechidiki vanorarama mukati menyika ino. Kutanga pa hurumende yachona musi wainoti yakuita urongwa huri maira nemayouth ukaona vanhu vanenge varipa vataridzwa nenge vanhu vechidiki.
Zvichakadai vaFortune Munyonga vano vemutungamiriri weboka revechidiki mubato reRenewal Democrats of Zimbabwe vari kupa vaMugabe mhosva yekukwidza vechidiki ndege yemashanga pavakaudza nyika yose pavaitsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzapfuura kuti vachaita kuti munyika muve nemabasa matsva anodarika mamiriyoni maviri. Ukuwo veruzhinji vakatarisira mabasa matsva sangano rinoona nezvevashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti pave nemakambani anodarika mazana manomwe avharwa kubva pakaitwa sarudzo dzemuna 2013 zvaita kuti uwandu hwevanhu vasina mabasa hukure. Asi hurumende inoti iri kuedza nepainogona napo kuti ite zvayakatarisirwa neveruzhinji panyaya dzemabasa. Gurukota rinoona nezvevechidiki vaPatrick Zhuwao avo vanove muzukuru wavaMugabe vanoti pane vechidiki vari muZANUPF vakatora mari muhomwe yeyouth fund vasiri kudzosera mari iyi zvave kuita kuti vamwe vechidiki vasawanewo mari iyi. VaZhuwao vanoti havasi kuzeza kuti vanhu vakadai vasungwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa nhau dzemitambo, nyaya yekuti vamwe vaida kutengesa mitambo uye mitambo iri kutambwa mukupera kwesvondo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei matext message panamba inoti 1202465 0318 muchitudza nhamba dzenyu kuti vatiko kufonerai. Mashoko anotevera anoburitsa pamire hurumende yeAmerica. Sangano reThe Society of Professional Journalists panyaya yemhiko dzekutora nhau kana kuti Voluntary Code of Ethics rinoti vatori venhau vanofanira kutsvaga chokwadi uye kuzvimirira pakunyora nhau vasingaite zvegudzira mukanwa kana kureva nepasipo. Hurumende yeAmerica inoti kunyora nhema kunozogona kuguma kwokonzera kuti vanhu varwisane uye hazvienderane zvachose nebasa rekutora nhau. Hurumende yeAmerica inoti chimwe chinyorwa chekuBurundi changa chakanzi Chibotek Sinjubuya kana kuti handisi muranda chinyorwa chakashoropodza uye kunyora zvisizvo nezvenyika yeAmerica uye mutungamiri wayo vaBarack Obama. Muzinda weAmerica muBurundi wakabva wanyora tsamba uchiti mashoko ainge anyorwa mugwaro iri ainge akananganazve nekukonzera mhirizhonga pakati peBurundi neRwanda. America yakati mutsamba iye kana mutungamiri wenyika yeBurundi vaPierre Nkurunziza vainge vati vanhu vasaburitse mashoko ekunyomba kana anokonzera mhirizhonga. Chinyorwa ichi changa chiri padande mutande rinoti www.burundi24.com. Uye chinonzi chakaburitsa zvemashoko ekuti masangano akazvimirira oga ndo akakonzera kurwisana munyika iyi uye aisafanira kudaidzwa kunaurirano dziri kuda kuitwa. Tsamba iyi inotiwo mumiriri weAmerica muBurundi vaDon Liberi vakaenda kuSibitoke musi watwende kukadzi kunoratidza kuti America inoda kushanda nevanhu vose vari muBurundi. America inosimbisa kuti zvakakosha kuti vatori venhau vanyore nhau dzechokwadi. Ayo anga ari mashoko anobva kuhurumende yeAmerica. Munhau dzemitambo. Nhengo yeexecutive yeZifa vaedza ikasina uyo vanoti vave kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya panyaya yekuti vakaita uori vachida kuedza kutengesa mitambo yenhabvu. Vamwe vari kunzi vari munyaya iyi ndimuzvare Henrietta Rushwaya vaimbotungamira Zifa, vaive murayiridzi weMaorias vaIan Gorowa uye mutevedzeri wemurayiridzi weMaorias vaNation Dube, avo vakambomiswawo basa vachinzi vaishanda nemumwe murume wekuAsia ari munin'ina wava Raj Perumal vakatobatwa nemhosva yekutengesa mitambo. Mutori wedu enhau Blessing Zulu aita hurukuro navakasina uyo kuti tinzwe pavamire.
Magweta ari kutarisa, magweta atonyorera kuZifa vachiresponda nyaya leta yakandanyorerwa neZifa yesubstation yacho yanyaya yamumagweta.
Muchitarisa zviri kuitwawo neZifa, mungati vari kukupa here mukana wekuti vanhu vanzwisise chaizvo kuti zvii zvakaitika?
I think magweta ada kutraya kuti tikwanise kusvika ipapo so that kuti vanhu vakwanise kuita tikwanise kuclear zita rangu mune zvakaipa zvanduku ndakaita izvo zvandisina kuita zvandisina kuita.
Nhengo yeexecutive yeZifa vaedza ikasina uyo vari parunare muHarare. Mune imwe nyaya yemutambo, chikwata cheHarare City chichange chiine rutsigiro rwachisati chamboona kubvira chapinda muPremier Soccer League, apo vari kusangana neZesco yekuZambia muCAF Confederation Cup mangwana. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotiudza kuti zvii zvauya uye zvauya sei.
Harare City ndiyo yega yasara mukumirira Zimbabwe makundano muAfrica mushure mekubuditswa kwechicken in zvekuti mutsigiri weDynamos vaGeorge Musariri vari kukurudzira tsigiri venhabvu vese kuti vange vari pamutambo uyu.
Ndiri kukurudzira kuti vanhu tinde nouwandu hwedu kugraundi tinosapota timu yedu.
Chikwata cheHarare City chinofanira kukunda nezvibodzwa zvakawanda mumutambo wekutanga uyu sezvo zvikwata izvi zviri kusangana zvekare muZambia masvondo maviri ari kutevera. Zvichakadaro, vatsigiri vezvikwata zveDynamos neHighlanders vachange vari munzira nesvondo vakananga kubva paField Stadium apo zvikwata zvavo zviri kusangana mumutambo weBob 92 Super Cup. Totarisa mutambo wecricket. Chikwata chenyika cheZimbabwe chatarisana nekukunda kana kudzoka kumba apo chiri kusangana neAfghanistan mumutambo wavo we2020 World Cup munhandare yeVigaba Cricket Association Stadium muIndia nemuGovera. Zvikwata izvi zvakakunda mumitambo yavo miviri yekutanga zvekuti tinokunda mumutambo wekugumisira uyu ndicho tinoenderera mberi nemakwikwi aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Iko zvino tochimbonzwa hurukuro yakaitwa nandimi yake Mwakalele nemuimbi Nyari Mashaya Mombe.
Ndiri mukuru wesangano rinonzi Take Your Life International Tali, isangano rinoona kodzero dzevanasikana. Ndirizve muimbi ane dambarefu matatu, asiwo ndine dambarefu ridzva rinonzi zvatiri.
Upenyu wacho haureve chinhu musipo.
Ndakatanga kuimba maybe kuna 2003-2004 ndichizo kwasa kuburisa dambare furanguri kutanga muna 2004 saka kubekapo ndakabva ndaita rimwe kuti dambare furanguri kutanga 2007 ndakare kutanga renzi nekutenda and then rechitu renzi ro zvakasungwa and then iri remazuvano richangoburwa rinonzi zvatiri. Zvatiri inoreva isu kuti zvatiri magaro edu isusu semadzima emuAfrica sevanasikana veAfrica nyaya dzakawanda wanda dzinobata munhukadzi saka ndosaka ndakaita zvatiri and inoratidza inini kuti mafambiro andakaita inini mupenyu hwangu kundongoti makore kana kuti 7 apfuura ndichinyatsotarisa kuti inini sedunga munhu upenyu hwangu huri kuenda kupi zvakamira sei mararamiro andinoita muupenyu hwangu akamira sei zvii zviri munharaunda yangu inini semunhukadzi nezvo ichitarawo futi nevarume kuti vanogara sei. Manzi yangu inotaura nezvamwari zvimwe dambare furacho rine zvinhu zvakawanda wanda tichitarira futi inini ukaona kuti nyaradzo anoita nezvemakodzero dzevanasikana nemadzimai unonyatsoona kuti pane dzimwe mbiri nziyo kana kuti cry isong inoimba nezvekuti vanasikana vanomboshungurudzwa sei ndianiko vanoshungurudza vana zvakaongororwa neunicefu zvikaoneka kuti 74% yevana vanoshungurudzwa nehama dziri padhuri. Saka pandakanyora nziyo iyi yekraini ndakaona zvakakodzera inini kuti nditorowo rimwe voice anochiremererawo futi muzimbabwe ndaifunga kuti ndoimba nachoko here kandoimba nachioniso ndopandakangoisa mawezi ndikasvika muchioniso chioniso abva afara kuti ini ndinorida kuzviita nekuti ini ndine vanasikana vaviri ndo chete zvandinogona kuitirawo vanasikana vangu nevamwe vanhu vari muzimbabwe. Ndakatarisa kuti amai vangu vakashekerwa nemurume wavo baba vangu inini ivo vanga vane makore 36 ndikatarisa kuti ndoona kuti madzimai atisu sevanotsikana emazuvano vechidiki kana madzimai echidiki emazuvano taizvigona here zvaitwa nana mai vedu ndinoona kunge zviri zvataisakwanisa kuita sana angoona kuti ndimbova yimbiro kambo ndichivakudzawo kuti vazive kuti isusu sevana tinoapreciata kana tinovakudza saka inotaura nezvekuti semunhu anonamata vakatikudzawo muchitendero chakanaka vakatizivisawo vakatipawo gwara rakanaka rekurarama. Saka tinokutendai amai edu tinokutendai amai edu amai tinokutendai amai edu tinokutendai amai edu pane zvawakatiti
Mumanzi wa Nyari Mashaya Mombe anga achita hurukuro nemutoro wenhau ndime yake Mwakalele. Aiwa, zvipo zvinouya nepakawanda. Vazhinji vanoziva Nyari Mashaya Mombe ari munhu anorwira kodzero dzemadzimai. Apa mauye kumuzivawo ari munyaya dzemumhanzi. Tinotenda zvikuru Munyari nebasa rauri kuita. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvakare musoro wenhau dzanhasi. Bato reMDCT rinoshora kusungwa kwamene veguta reGweru vaHamutendi Kombai. Dare repamusoro rinoti chimwe chikamu chepolice act chekuendesa mapurisa kumatare chinotyora bumbiro remitemo. Nhengo yeexecutive yeZifa vaidza ikasina uyo vanoti vanogona kuenda kumatare kana Zifa ikasavapa humbowo hwairi kuti inawo hwekuti vakaita zveuori vachida kutengesa mitambo. Tava tashuka kumagume chilongwa chedu chanasi. Tino imba kuti tichange tiri twose zvakare mangwana. Anokuonekai, ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyamina Chris Gandhi.